Mumwe mugari vakenete mutimbe vanoti vamugabe vanofanirwa kutambira zvido zvevanhu voenda apa muchikandi gere murunyararo.
Munhu atakanyara kwengwe yakareba. Ndapota hangu vamugabe jimbo imbobvai. Bosurukai mhepo ifure hone kusvipika kunoita vanhu. Hakusina mabasa indasi yakavhara. Ndinodzokera kuti ndikamani kwandaitombosenza. Kuti kabarisi avhure. Ndapota hangu.
Vaivan Stole vanoti nguva yava mugabe yakwana nokudaro ngavaende kunozorora.
The time is up for the old man. Yeah, he has done his part. And I think Mwari ane nguva yake. Zvaakaita akaita, zvaakagona akagona, zvakakoniwa akakoniwa. But I think from the speeches dzavanhu mademonstrations, he should just resign.
VaElton Gowero vanoti vamugabe vari kutyira upenyu hwavo nemhuri yavo kana vakabvuma kusiya chigaro chavo pasina zvakasimba zvanyorerwa napasi.
Chekutanga ndinoti vamugabe pane zvakaitika zvakatora zvakaitika kufungira. Tingati changa chiri chawiwi. Zvakaitika izvi vakauya vasikafungira kuti magenerals vacho vapandukira. Saka munhu achikufunga kuti nanhasi zveshuwa vanhu hava vanobva vanidai here ivo vachiringana zvavanga vachiita kumasuro uye vanga vachitemba magenerals iwavo kubva nguva yakareba. Saka izvozvo izvi kuramba kusana kwari kuita vane pfungwa dzekuti maybe munhu ari kurota here kuti haasi kubvuma kana kuti nechitiko ichi asifunga kuti zvinhu zvakatoitika zveshuwa. Saka maybe nofamba kwenguva uyezve nepressure ichabva kune mazimbabwens nemagenerals nemumwe munhu wese ari kuda kuti vaende. Nguva iyo ichasvika yekuti vanga vachisaina kuti vatoita step down. Uyezve chimwe chinhu chinoita kuti varambe kusaira ndechekuti havasi kuzoti remangwana ravo rakamira sei.
Mutungamiri webato rezimbabwe Christian Alliance vagodfrey Nyatombwe vanoti nyaya yavamugabe yekuti vasiye chigaro yakatanga kare asi vamwe vaisazviona kana kusazvitsigira.
Hazvirevi kuti zvakanga zvatanga manje manje kuti mugabe anofanira kubva. Zvakatanga kare, vazhinji vakanga vakutogunun'una kare kuti vamugabe vagarisa muofisi. Saka nyange masoja ariwo akazotsinhira vanhu vakasapota kuti mumagabe anofanira kubuda muofisi. Saka ndofunga anofanira kubuda muofisi nguva yakwana kuti tigone kuvaka Zimbabwe itsva.
Vamugabe vaitarisirwa kunge vakabuda pachena kuti vasiya basa izvo zvavasina kutaura. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.